manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateriri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro kurume 9/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu tinoziva mabasa edu nekudaro kuti tinoziva zvekuti kodzero dzedu sevashandi. Tinozviziva kuti panapa tiri kushanda tisina protection yecorona.
Vana mukoti voratidzira pachipatara cheMpilo Hospital Mbulawayo vachiti havasi kufara nemashandiro avo.
Of ndichiri nayo ngoza sandazi vachokwadi kuti chichakaitika kuti akafa here kana kuti bhati hopu mandiri chiripoto murume wangu ariko nekuti taisimuka munhu ende dai akatozviratidza kuti inini ndakafa bhati so far ndina shanda ndaona sensorini yake.
Mudzimai wavaitaidza mara avo vakatsakatika makore mashanu apfuura oendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika.
So we want to know where is the difference. Yakaenda kupi mari imwe iri pakati isingazikamwe nemwe but ichisikamwa chakapiwa imimi ne Minister of Finance. Thank you.
Nyaya yekuti mabhiriyoni madhora emari yeCommand Agriculture yakafamba sei yoramba ichinetsa mudare reParamende. Zvimwe zvikwata zvotarisirwa kudzingwa muPremier Soccer League nekutadza kubhadhara mari inodiwa. Ii ndiyo mimi msuru na uzedu za nasi zishiwa kwa muri chiba kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Vamwe vanamukoti varatidzira paMpilo Hospital nasi mangwanani muBulawayo vachiti havasi kufara nemashandiro avo. Taurai Shava, anotipanya inotevera.
Vanamukoti vangu vachisvika zana, vaungana kwenguva inoda kusvika awa imwe chete, pamusiwo mukuru wechipatara ichi, vachiimba vamwe vavo vakabata zvinyorwa zvakasiyana siyana, zvichiratidza kusafara kwavo. Mukuru weZimbabwe Nurses Association mudunhu reBulawayo vaDonald Shidore vati vari kutsutsumwa nedanho rekuti vave kunzi vashande kwemazuva mashanu pavhiki pane kuti vashande mazuva maviri sezvavari kuita pari zvino. Vati havaone chikonzero chekuti vashande kwenguva yakareba seizvi sezvo mari yavari kutambira isiri kuvakwanira uye vasina zvikwanisiro zvekushanda.
Tinoda kuti ushandewo zviri normal. But pane issue yekuti mari zvekuya kubasisa hazvikwani. Plazi kuzosvika patakasvika apa tatambopinda mumamiti kana zvabva patati negovernment. Paya dzozonyaya dzemaresources nemastandards of wage zvose zvinezvizvi. Pari zviri kushaiwa mari zvavo. Handitika hapana hospital iri kuekta nezvazvo. Kwese national problem kaenda kupare raiti na vashanda two days. Kaenda kuvari vashanda two days. But isu hatina mari but kushanda kuzoshanda 5 days. Izvi tiri kubvunza kuti mari yacho toiwanira. Nekuti iye munhu achada kuti shande oraitauya kubasa kwacho. Zvokushanda zvaka hazvitomboripo. Magetsi kwekusina. Malifti hasevezi.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaive ndosi ziva avo vange varipowo pakuratidzira uku vati zvimwe zvinyunyuto zvavana mukoti zvinosanganisira kuti havakwanise kubatsira varwere zvakakwana sezvavanotarisirwa kuita nekuti zvipatara zvakawanda munyika hazvina mishonga. Vatiwo utano hwaana mukoti huri panjodzi sezvo vasingapiwe mishonga kana zvipfeko zvinovadzivirira kuzvirwere kunyanya panguva ino utachiwana hwecoronavhairasi huri kupararira pasi rose.
Tinoziva mabasa edu nekudaro kuti tinoziva zvekuti kodzero dzedu sevashandi tinoziva kuti panapa tiri kushanda tisina protection yecorona. In case of COVID outbreak, we are the first people to be affected. Tinoziva kuti tinoshanda munzvimbo inorwariwa, but hatibayiwi kana mishonga inotidzivirira anonzi mavaccines. Asi zvese izvozvo tinenge takangonyarara. Saka tasiisu chatinoramba takabata ndechekuti isu semanesi hati hatiudziwi mashandiro echinesi nemunhu asina kuita nesi. Tinoda kuti tionesane. Kana pane zvimwe zvokutosangana pakati, tosangana pakati. Kana pane zvimwe zvisingaiti, tinobva tazviramba zvomuchosa. Hapana chinotinyisa kuti tirambe.
Vamwe vevana mukoti vange vari pabasa vazodzokera pabasa papera kuratidzira uku. Vanoziva nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vanzi vamboenderera mberi vachishanda mazuva maviri pasvondo kusvika nyaya iyi yagadziriswa nevakuru vakuru. Taedza kunzwa kubva kumukuru wemabasa ekurapwa pamupilo, asi vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura panyaya iyi nekuti vari pazororo pari zvino. Mukuru wechipatara vaLeonard Mabande vaudzawo Studio 7 parunhare kuti vari kuHarare uko vari kumusangano webazi rezveutano. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vanganyatsoziva nezvekuti vana mukoti vanofanirwa kushanda mazuva mangani. Munyori webazi iri Dr. Agnes Mahomva asitatadza kuvabata sezvo nhare mbozha yavo yanga isingabatike. Vana mukoti pamwe navana chiremba munyika vave nenguva yakareba vachinyunyuta pamusoro pemashandiro avo uye kuti mari yemihoro yavanowana haivakwanire. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Mudzimai wevaive murwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika makore mashanu apfuura vaitai Dzamara, amai Shefra Dzamara, nhasi vaendesa tsamba yenyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yemunhu Mutapa Building vachiti hurumende inofanira kutsvaga kune murume wavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Dzamara vanoti tsamba yenyunyuto iyi ndeyechipiri yavaendesa kuna vaMunangagwa kubva zvakatsakatika murume wavo muna 2015.
Ndakamboendesa kuna President Gabe, then kuna President Mnangagwa yaichituya ndichandaendesa tsamba. Ndandichikumbira kugovernment kuti vatitaure kuti chichakaitika kuna HIV uye kana akafa votiratidzawo bhodhi yake tovigo zvakanaka, kana ariko votipa. Sandachikukumbira kuti president vapindire kuti ndizvo chii chakaitika kumbomongo. Ende ngavazvitiro for vana vangu, because vakuru vachiziva kuti what happened kuna baba vavo, because vana vakakura vakadaro, especially mukoma anogona kutokura aine bitterness, aine anger maari.
Amai Dzamara vati upenyu hwakavaomera zvikuru sezvo vachigarofunga kuti chii chakaitika kune murume wavo, uye vati hurumende hapana zvairi kuvaitira pari zvino kubatsira kutsvaga murume wavo.
Upenyu hwakatomera kose dzave 5 years itai asipo. Tiri mukugara tichingofunga kuti maybe one day tichanzwa kuti itai wanikwa kana kuti pane zvawanikwawo negovernment. So chii chakatomera semureva? Zvinhu zvinorwadza kuti unokwakatarisa kuti government yenyu inokuchengetedzai, uye government inokwanisa kutsvaga vakaita mhosva and yoregedza kuita kana action. Zvii zvinotirwadza.
Asi vati havasati varasa tariro yekuti murume wavo anogona kuwanikwa ari mupenyu.
Hope ndichiri nayo, because handazviva chokwadi kuti chii chakaitika kuti akafa here kana kuti, but hope mandiri chiripoto murume wangu ariko, nekuti taisimuka munhu ende dai akatozviratidza kuti inini ndakafa, but so far ndina chandandaona semurume wake.
Mutsamba yavo yenyunyuto iyo yaonekwa neStudio 7, amai Dzamara vati vanoda kunzwa kubva kuna vaMunangagwa kuti chii chakaitika kumurume wavo sezvo vasina chekutaura kune vana vavo vaviri nenyashana nokutenda. Vati vave kutoti kunyange vachifamba mudhorobha reHarare vakaona chero munhu ari kuzvifambira achipenga, vanotombotarisa kuti haasi murume wavo here. Vapatson Dzamara vanova munin'ina wavaitai Dzamara vati vanotsutsumwa zvakanyanya nekuti hurumende haisi kuvabatsira kutsvaga kuna itai.
Tinonzwa kutsutsumwa nekuti mukuzama kuti tinge tichitaura nehurumende, mukuzama kuti tinge tichiwana hwaro wekuti tifambirewo mberi semhuri, tinge tine closure. Hurumende haina kuva ichiuyawo kwatiri, zvinova zvinhu zviri kutibata.
Kwetare muri yekwa dzamara, vacha uskwaramba, vatsigirawo kuti hurumende haisi kumboratidza chido chekutsvaka vadzamara, zvisinei nekuti dare repamusoro rehigh court muna 2015 rakapa chiga chekuti mapurisa aite zvese zvavanogona mukutsvaga vadzamara. Patabata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti vave papi nekutsvaga vadzamara, vati tivafonere mangwana sezvo nhasi vanga vakabatikana. Mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanga vasiri kudairawo nhare mbosha yavo. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vavimbisa kutaura neStudio 7 asi havana kuzokwanisa kuita izvi pataenda pamhepo. Vamwe vakatsakatikawo munyika vari kutsvagwa nehama dzavo vanosanganisira muzvare Rashiwe Gusha, vaPatrick Navanyana nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Grain Marketing Board kana kuti GMB nasi yaudza komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yePublic Accounts Committee kuti yainge isinei nechekuita nechirongwa chehurumende cheCommand Agriculture ichiti Sakunda Holdings ndiyo yaitungamira urongwa uhu. Izvi zvinopokana nezvakataurwa neReserve Bank of Zimbabwe, bazi rezvemari nebazi rezvekurima, avakaudza paramende kuti GMB ndiyo yakapiwa mari yechirongwa cheCommand Agriculture. Godwin Mangwejga anotipanyaya inotevera.
Komiti yePAC iri kuongorora mashandisirwo akaitwa mabhiriyoni emadhora nehurumende pachirongwa cheCommand Agriculture zvisina mvumo yeparamende. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muGMB vaClemens Kuta vaudza PAC kuti basa reGMB raive rekuchengeta nekupa varimi mbeu, fotreza nezvimwe zvaishandiswa pachirongwa ichi, icho vati chaitungamirwa neSakunda.
So this command was never a GMB program. It was us who were just working.
Command program yange isiri yedu. Isu taingotambira zvinhu nekupa varimi chete kumadepa edu.
Asi sachigaro vekomiti vatendai biti nevamwe vavo varatidza kusafara nemhinduro iyi vachiti semuenzaniso vaive munyori mukuru mubazi rezvekurima Varingson Chitsiko vakaudza komiti yavo kuti vainge vasingazive kuti mari inosvika mamiriyoni mazana masere nemakumana nemanomwe madhora kana kuti 847 miliyoni yakapiwa nehurumende kutsigira mabasa ekurima muna 2017 yainge yashandiswei vachiti GMB ndiyo inoziva zvakaitika. Asi vaguta pamwe mwini wakafano bada chigaro chemkuru anu nezwe marimu GMB amai Constantia Zenga vacha wanacha wano ziwa pamsoro penyai vachiti hivyo vainge vatambira mbeu nefutreza zvaiuya kumatura avo vachizviendesa kuvarimi. Vati havana kana kuparura vakasaina reCommand Agriculture vachiti Sakunda nechikamu chaiona nezveCommand Agriculture mubazi rezvekurima ndio vaiziva zvakaitika. Maidzenga vati nekuda kwaizvozvo havatomboziva kuti zvinhu zvavaichengeta zvaiita mari sezvo zvainge zvisiri zvavo. Panyaya yekuti GMB yakapiwa mari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora kana kuti $1.3 billion muna 2017 na 2018 kuti itsigire mabasa ekurima, vaguta vati pane musiyano pamari dziri kutaurwa idzi pamwe nedzavakawana.
Those figures will not, they will not have all come to GMB. Those figures are definitely not correct.
Mari yese iyoyo haina kuuya ku GMB. Mafiga iwao ndiye manyepo kana tichitarisa zvinhu zvakauya ku GMP.
Amaidzenga vatiwo semuenzaniso muna 2018 vakapiwa mamiriyoni mazana mapfumbamwe kana kuti $900 million kwete bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti $1.3 billion iri kutaurwa. Imwe nhengo yekomiti iyi vamakoraidza vati zvinonetsa kutambira zvinotaurwa nevakuru vakuru veGMB pasina umboo.
So we want to know where is the difference, yakaenda kupi mari iyi imwe iri pakati isingazikamwe nemwe, but hisikamwa chakapiwa imimi ne Minister of Finance. Thank you.
Asi vabiti vati zviri kuitika kuGMB ishura chairo uye zviri pachena kuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo mukambani iyi.
You would have to convince this committee why in our report we shouldn't order a forensic audit of GMB after your evidence.
Tiudzei kuti toregerei kuti tikuitwe forensic audit kuGMB, nekuti zvatiri kuona ndezvekuti hamuna zvamunoziva.
Zimwe nengo ze komiti iyi dzati kuti nyaya iyi inazobuda pachena GMB, RPZ, bazi rezvemari pamwe nekurima vanofanirwa kubvunzurudzwa pamwe chete kuti pasaite kukandirana nyoka menyu. Pane mari inodarika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora yakashandiswa zvisina mvumo yeparamende pachirongwa cheCommand Agriculture. Uye PAC iri kuita ongororo yekuti mari iyi yakashandiswa sei. Kambani yeSakunda inotarisirwa kumira pamberi pekomiti iyi munguva pfupi inotevera. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Senator wekuNew Jersey vaCory Booker nasi vazivisa kuti vachange vachitsigira vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden. VaBooker vakambokwikwidza musarudzo dzekutsvaga achamirira bato ravo remaDemocrats asi vakazobuda musarudzo idzi. Izvi zviri kuuya apo vaBiden nevamwe vavari kukwikwidzana navo zvakasimba kusanganisira vaBernie Sanders vatarisirwa nesarudzo mangwana kumatunhu akaita seMichigan, Washington, Idaho neNorth Dakota. Murwiri wekodzero dzevanhu Reverend Jesse Jackson vakati vanotsigira vaSanders nezuro. Anenge akunda musarudzo dzemaDemocrats izi ndiye achakwikwidzana nemutungamiri wenyika achibva kubato remaRepublicans vaDonald Trump munambudzi. Mutungamiri wehurumende yeSudan vaAbdalla Hamdok vanoti havasi munjodzi mushure mekunge vamwe vanhu vamboedza kuvauraya. Nepenyuro yeterevhizhen munyika iyi inoti pane vanhu vainge vakatiya mabhambo akaputika apo vaHamdok vainge voenda kuhofisi yavo muguta guru renyika iri reKhartoum kunoita basa. Hapana ati ataura kuti ndiye ainge ateya mabhambo aya. Vamwe vanachiremba varikurudzira vanhu kuti vapote vachinoongororwa maziso kuita kuti vasazoguma vaita mapofu nekuti pane zvimwe zvirwere zvekuti zvikagera zvakomba hazvizorapike. Kiri mudzamiri anoti panyaya inotevera.
VaSandison Ndlovu avo vanoshanda nesangano Resay What vanoti vakaita bofu mugore 2008 vaine makore makumi maviri nemanomwe mushure mekunge vatopedza kuita degree reengineering paUniversity of Zimbabwe.
Ndakaenda kuuniversity okay, I was doing engineering and at some point then kazosiya yangu zvekuuniversity ndapedza. So ndakataka rigore ra 2008 saka munana March April masiwai ngotsvuka ndikashandisa pa laptop kana pa computer masiwai ramba tsvuka achida musodzi aita red like finger the red almost like an eyeball the red eyeball that's what as a chiropa like yes achida musodzi ngarivhurika ndakasikati kutarisa zuva.
VaNdlovu vanoti vakaona nyanzvi inorapa maziso Dr. Solomon Gura Matunhu avo vakavaudza kuti maziso avo aisazoona nokuti aiva akuvara nechirwere cheshuga zvokuti vave kufamba nemubatsiri kuti vaende kubasa nokuti havachakwanisa kudriva mota kana kufamba vega.
Saka ndinoita madiscussion naye ndikati inokonzerwa nechii? Kanzi inokonzerwa necompromised immune system. That means macompromised immune system pane maconditions akaita madiabetes neHIV neold age. I think most of not another diabetic but old age. Vanotaura maproblems even eblindness iyo.
VaNdlovu vanoshanda nevechidiki vari muzvikoro zvepamusorosoro vachivadzidzisa nezvezvirwere zvepabonde zvakaita seHIV AIDS.
Kana ukaita blind zvakonzerwa nemutational HIV pakutangira pachubva kudisclose muri babara ndoparenge pasingataura vana kawanda kuti haa zvakakonzerwa nekuti HIV ya prolonged yanga yacompromised immune system. So vanhu havazokwanisi kudisclose kuti vachitaura vachilinga blindness neHIV. Vechidiki nyaya muzera veyo kumakore makumi matatu zvinoona namakore makumi mashanu ndopa nevanhu vakawanda vanenge vakadaro ane problem yakadai.
imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti zvirwere zvemaziso zvakawandisa zvokuti kune zvimwe zvinorapika nyore nezvimwe zvisingarapike.
Zvirwere zvemaziso zvinosiyana siyana. Kune zvimwe zviri temporary zvokuti zvinorapika zviri nyore, kwoitawo zvimwe zvinowanza mapermanent problems anoto lead into disability kana blindness. So inorapika zvizhinji zvatinoona maallergies atinoti maallergic eye conditions or infective eye conditions mazhinji anorapika.
Dr. Chiripanyanga vakatsanangura zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuti munhu aite bofu.
Zvirwere zvine incidence yakawanda mukana yazvo yekukonzeresa blindness yakati nyanyei. Panoita glaucoma pressure mukati meziso inenge yawedzera. Pressure yayo inopusha zvakare kumashure kune inonzi retina. Retina ikatsitsirwa nepressure inenge yaitika muziso haichakwanisa kuona, kuti retina ndokano kanoita kuti munhu akwanise kuona nekuidentify maobjects. Kune mushonga zvakare yatinopa yekuridisa pressure mumaziso kuti munhu asaite blindness from that glaucoma.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vanova zvakare mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vakakurudzira vanhu kuti vachengetedze utano hwemaziso zvakanaka, nokuti vanhu vakawanda vari kutambura nezvirwere zvemaziso zvakasiyana siyana.
Tobvuma zvishuva kuti tine nhamo yemaziso, vanhu vakuita zvirwere zvemaziso zvakawanda muZimbabwe. Makozidza ezvirwere zvemaziso akawanda, pazvinhu zvacho zvinopreventwa. And we ask kuti vanhu vavagone kuti kana vangonzwa maziso achirwadza, enda kuchipatara unotariswa nemanesi nemadhokta nguva ichiripo.
Dr. Mudavanhu vanoti vanhu vanodarika zviuri 60,000 vakamirira kuti vabviswe tsanga dzemumaziso, zvokuti vari kuedza nepavanogona napo kubatsira vanhu ava nechimbi chimbi. Matunhu maviri anoti Mashonaland Central neMashonaland East ndiwo mamwe ematunhu emunyika akatekeshera chirwere chinonzi trachoma, zvokuti patori nechirongwa chakatotangiswa chekupapachena vagari vemunzvimbo idzi mishonga yekudira mumaziso avo iri nzira yokudzivirira hubofu. Ongororo yakaitwa nesangano rinonzi Sight Savers rakaburutsa mashoko anoti tsanga dzemumaziso ndidzo dzinonyanya kukonzeresa upofu munyika, uye kuti chirwere chetrachoma chakatodzika midzi mune mamwe matunhu enyika. Dr. Mudavanhu vakabvumawo kuti kune vanhu vakawanisa vanoda magirazi okuonesa, zvokuti vari kukurudzira varapwi kuti vaende kumakirinika anosanganisira Sekuru Kaguvi iri kuParirenyatwa Hospital, Norton Eye Hospital Sakubva Clinic kwaMutare, Richard Morris Hospital kuBulawayo uko kunotengeswa magirazi aya nemari iri pasi pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini
Chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana masere nemakumi mana nemumwe pasi rose, uye chatapurirwa kuvanhu vanodarika chiuru chezana munyika zana nesere. Izvi zvaakushungurudzawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana siyana. Kuti tinzwe nezvemamiriro akaita zvinhu kuzvizvarwa izvi, Mavelas Mhlanganya uyo Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanoti vari kugara vakazvivharira mudzimba vachiti panguva pfupi yavanobuda vanenge vachinotenga zvekudya zvinovararamisa kwenguva refu.
Hapana zvati zvambochinja, tichiri under lockdown. Kumabasa vari kungowedzera mazuva ekuti todzokera kumabasa. Iye zvinoizvi takunzi pamwe totanga muna May. Imwe update iripo ndeyekuti vanhu vazhinji vanoshanda kumunomo vanga vambobuda kuenda kumusha since yanga iri holiday. Saka vese vanga vari kunze kumabasa kwatonyorwa matsamba ekutoti ngavasadzoke. Bhozi vari kuti vari kutya kuti vanodzoka ivava vanogona kuuya nechirwere.
MuChina ndimo makatanga chirwere ichi, asi iko zvino chava kupararira kunyika dzakawanda kusanganisira muAmerica. Vachitaura vari muguta reNew York muAmerica, muzvare Pepechwa Muchabai wavanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vachishandisa zvitima nemabhazi kuenda kubasa, uye zvimwe zvinhu zvekushandisa mukudzivirira kutapurirana kwechirwere ichi zvakaita semagurovhosi nemimwe mishonga zvisisawanikwe muzvitoro.
Nyaya coronavirus inyaya kuti chikisa zvikuru mawandiro ari kuita vanhu vari kubata chirwere ichi akanyanyisa. Tongofamba takabatira hana maoko nezuro chaiye ndakashaya mvura makanga musisina mashop hand sanitizer akusisina.
Vanoti vamwe vanoshanda mumabasa ezvemari pamusika weWall Street vari kupiwa gadziriro yakasimba sezvo pari kutyirwa kuti zvinogona kudonedza upfumi hwe nyika hwepasi rose. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu 22 muAmerica. Zvimwe zvikoro zviri kuvharwa mumatunhu akaita seWashington, Seattle, California, Washington DC nedzimwe nzvimbo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain vatod maforimbo vanoti kune dzimwe nzvimbo zvikoro zvakavharwa kuitira kuti vezveutano vafafaidze mishonga kuti chirwere ichi chisapararire. Vanoti vachitarisa mabatirwo ari kuitwa dambudziko recoronavirus munyika yavari kugara yeBritain havana chivimbo chekuti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana kunyangwe hazvo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vari kuti nyika ine zvikwanisiro zvakakwana. Britain parizvino ine vanhu 210 vakabatwa nechirwere ichi.
Nhasi pane musangano uchaitwa unonzi Cobra. Cobra zvoreva Cabinet of Briefing Rooms inotungamirirwa na Prime Minister wedu Boris Johnson nekuti dambudziko racho rabata nyika zvatatisingafungiri.
Vesangano reWorld Health Organization nehurumende yeChina vakapa Zimbabwe zvikwanisiro zvekushandisa mukurwisa denda iri. Svondo rapera zvikaendeswa kuchipatara cheWilkenzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri pasi rose zvinoti kunyangwe hazvo denda iri rave kuwanikwa munyika dzavanogara, shuwiro yavo ndeyekuti chisatekeshere muZimbabwe sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganyahuye.
Munau dzemitambo, zvikwata zvichangopinda mukaso Premier Soccer League zvinoti Bulawayo City, Wawa neTenax zvatarisana nekudzingwa munhabvu yepamusoro iyi nemhaka yekutadza kubhadhara mari yemutero yekuva mugungano iri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata izvi zvapiwa kusvika musi wechishanu svodorino kuti zvibhadhare mari yakakwana yemaRTGS zviuru mazana maviri nezvisere zvemadhora 208,000 kana kuti zvobuda makwikwi aya. VeBulawayo City neTenax vakabvisa chidimbu chemari iyi asi Wawa haina kubvisa kana sendi zvaro kunyange hazvo zvikwata izvi zviri kupomerwa mhosva imwe chete. Zvikwata zvitatu izvi zvakatenderwa kupinda mumusangano wePremier Soccer League mukupera kwesvondo asi zvichingoita sevaongorori vasina chekutaura mune zvaitika. Musangano uyu ndiwo wakabuda nechisingo chekuti zvikwata izvi zvibhadhare mari iyi kana kuti zvibude mugungano iri musi wechishanu ukadarika zvisina kubvisa mari iri kudiwa. Crandon Bullets ndiyo yega pazvikwata zvakabva mudivision 1 yabvisa mari yakakwana yekupinda muPremier Soccer League. VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti makwikwi emwaka uno anotanga rini sezvo vasati vatambidzwa mari yemwaka uno neveBelta Beverages avo vanoita kuti mitambo itambwe. Asi zvikwata zviri kugadzirira zvakasimba nemitambo yekwedzana masimba. Dynamos yakashanya kubhindura ndokunorova Black Rhinos 1-0. Capes United iyo yakatenga vatambi 21 chete yakarova Simba Stars 1-0 zvimwe chetezvo zviitwa neHighlanders iyo yakakunda Chapungu 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna mukokeli Dube na Prince Dube uyo ari kuenda nechikwata chenyika cheChan. Asi FC Platinum yakarohwa 5-4 nevavakidzani vavo veTriangle mutambo wekutanga maSugar Sugar Boys achiongorora vatambi vatswa vavakatenga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tirikutarisa nyaya yevanhu vakatsakatika munyika kusanganisirawo vaitaidza mara. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vana mukoti voratidzira kumupilo hospital. Mudzimai wavaitaidza mara oendesa tsamba kuna vamunangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro. Ndinwe New Blessing Zulu, ndokusiyami na Chris Gande munaudze isindebele.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele.